vano mwe ava vapinda mudare vari muzvikwata kuchitanga vechidiki vatatu kukazotevera mudzimai mumwe chete kuchizopedzera varume vaviri nemudzimai mumwe chete vano mwe ava vanosanganisira vechidiki vanoti vadavis muhambi vamagura charumbira navamautomoyo naamai abigail nyamunda pamwe nevarwi vehondo yerusununguko vanoti vasifas nuve valuke mpofu naamai juliet svanda uye vange vachipomerwa mhosva dzinosanganisira kupunza midziyo kana kuti malicious damage to property muchirungu pamwe nekurova vanhu vanuve vampofu naamai svanda vari kunzi vakarova sachizvarwo vechidiki vezanu pf mudunhu rebulawayo muzvare ana muhushwa vanhu mwe ava avo vange vachitongwa vachibva kumba havana kubvisiswa mari yechibatiso uye vanzi vadzoke mudare zvekare musi wa21 rimwe remagweta ange achimirira vanhu mwe ava vatanaka muganyi vaudza dare kuti pachadzoka vanhu ava zvekare mudare vanotarisira kuti vachuchisi vachange vagadzirira kuti nyaya yavo itange kutongwa sezvo vati havazobvume kuti nyaya iyi izoendeswa mberi zvekare vamuganyi vaudza studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vanhu vavakamiririra ndedzenhando uye dziri kungosimudzwa nemakakatanwa munyaya dzezvematongerwo enyika
maallegations avari kupeisa kwatiri takavatarisa asi maallegations hatingatani musoro but maallegations anoratidza kuti vanhu vari kungorwisana zvavo saka tichazoona kana tazopinda chikutirano
vanhu gumi vakasungwa nemusi wesvondo zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamuzinda wezanu pf mubulawayo vanoziva nezviri kuitika vanoti vanhu ava vakarwa nekuda kwekurwira masimba kuri kuitika mubato iri vamwe vatatu vasina kupinda mudare nhasi vanotarisirwa kupinda mangwana vachitaura nestudio 7 nezuro dzimwe nhengo dzezanu pf dzainge dziri mukurwisana uku dzakati kurwisana kwainge kuri pakati pevanonzi vanotsigira chikwata cheg40 chinonzi chine vanhu vakaita segurukota rezvematunhu vasevhia kasukuwere uye chimwe chikwata chinonzi team lacoste icho chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ndakamirira studio 7 mulawayo ndini taurai shava